sangati nemusangano wanga uri pakati pemasangano anomirira varairidzi ministry of education pamwe chete nezimbabwe examination council inonzi GIMSEC tangati kurukura kuti maexams ari kubatwa sei varairidzi vacha zvitemo zvavo zviri kubatwa sei pakumaka pakuinvigirira nepakubhadharana kwacho nemaconditions emararamiro avo painge vachiita basa iroro taita musangano nekuda kwezvinhambo maawani kana kuita mairi nehafu tapedza izvozvi ende tabuda nezvinhu zvinoratidza kuti pamunhu nhaurirano dzedu dziri kubatsira nekuti chokwadi ndechekuti zvabuda pachena kuti zvitemo zvedu zvokuti varayiridzi vabhadharwe basa ravanenge vaita kuinvigilation hatingatiwo masector specific allowances zvinhu zvataona kuti public service commission yakazvitora zvanzi zvakaendeswa kufinance zvozobva zvavo zvoenda kucabinet asi mafigures haasati avapo havo asi pachirungu vanoti pane principle neagreement yekuti zvinhu izvi zvinenge zvizofanira kunge chita zvotanga chiri chichemo chedu chatanga tatora position yekuti kana pasina kubudirira nyaya iyi gore narimaexams
tiri kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vari kuramba kutambira mari inonzi yakaiswa patafura svonzo rapera nehurumende inoita 76%. Imi semasangano evarayiridzi makamirawo papi? Inyaya yamambokurukurawo here?
Mukateerera zvataurwa nemasangano evarayiridzi pane mamwe abuda achipururudza kuti government yagona isu kwete hatisati tapururudza tiri kungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari ishoma nekuti tikatarisa zviri kuitika pagrounds chikafu chakwira marentals akwira matogets akwira peturu yakwira nemapeseregizi ari pakati pe500 nema600% kurevaizo kuti kana ndikaonekwa ndinzapendera 76% ndena ndiri munhu ari kutorwara aratapfungwa
imi sesangano rep2uz muri kuda zvikamu zvingani
takataura isu kuti ngavatipe $450 yataitambira muna 2017 woita interbank rate votipawo mari iyoyo wokutedzwa kuti zvinhu zvakaomera nyika asi kana kuda kugadzirisa problem vanotipawo mari yekuti nesuwo tine mhuri dzedu nevakadzi vedu tokwanisa kurarama